manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 30/2021 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti tinenge tichitarisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ndovachapinda muhurumende. Saka kana vakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwo enyika tinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese.
Zvakambuda musarudzo dzezanu PF zvononoka kuburitswa zvichitevera mashoko ekuti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Takanaizvozvo kune vanhu varidzi vemasendi vakange vakuvaka zvivakwa zvisingatarisiri zvakafanana nemidhuri iyo isingatarisi kunge inge ichivakwa panzvimbo iyoyo uyezve vamwe vakavaka midhuri kana kuti zvivakwa zvisina approval yedu isusu sekanzuro ndo vatiopa chenjedzo iyi kuti ngavagare vagarisa chimiro
kanzuro yechitungwiza inoudza vanhu vakavaka zvisiri pamutemo kuti vaputse zvivakwa zvavo Studio 7 inotarisa zvakadzama matambudziko akasangana nevanhu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mugore rino ra-2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richiri pakati pekuongorora zvichemo zvevakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinsi ebato iri dzakaitwa nechipiri risati razivisa zvakabuda musarudzo idzi idzo dzinonzi nevamwe hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvinonzi sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu zvaita kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinsi idzi dzikwidze zvichemo kune vakuru vanga vachitungamira kufambiswa kwesarudzo idzi mumatunhu avo. Vane ruzivo nezviri kuitika musarudzo idzi vati nyaya yemhirizhonga mumatunhu akaita seHarare, Mashonaland Central neMashonaland West iyo inonzi iri kuongororwa pamwe nekunonoka kusvika kwezvakabuda mune mamwe matunhu akazovhota nezuro akaita seMidlands nekuda kwekuti nzvimbo dzaivhoterwa dzakanga dzisingasvikike nekuda kwemvura yakanaisa munzvimbo idzi ndizvo zvaita kuti zvakabuda musarudzo idzi zvinonoke kuziviswa. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati sarudzo dzavo dzakafamba zvakanaka chose vakati bato ravo richanzwa zvichemo zvose zvevari kugunun'una vanosanganisira vamwe vakarambidzwa kukukwidza musarudzo idzi kwasara maawa mashomanana kuti sarudzo idzi dzitange.
Musangano mukuru weZANU PF una maoganzi akagadzirwa nebumbiro remutemo remusangano anosanganisira vana National Directorate of Elections, National Elections Directorate zvekare neNational Disciplinary Committee. Saka vakuru vomusangano vachagara pasi kuongorora nyaya dzakaita seidzodzo panenge paine zvinyunyuto panenge paine zvichemo mairirano nekufambiswa kwakaita basa. Musangano weZANU PF une jekerere vamunangagwa unova munyori mukuru nemutungamiri wemusangano vanorayira nokudzidzisa ivo vachiti ngatiitei sarudzo dzinoita kuti zvamunobuda sarudzo zvitaridze zvinodiwa navanhu namafungiro avo uye negwara ravanoda zvichienderana nebumbiro remutemo weZANU PF.
Vamugwadi vati zvichabuda musarudzo idzi zvichaziviswa nenguva yakafanira kana vapedza ongororo dzavari kuita. Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati nyaya yemhirizhonga pamwe nekushandiswa kwechikafu musarudzo idzi inyaya yavari kushushika nayo pose panoitwa sarudzo zvavanoti vari kutyira kuti zvinogona kuzokanganisa kufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2023.
Bumbiro remutemo unova ndohwaro unoita kuti sarudzo dzinge dzichiitwa rinotaura kuti sarudzo dzose dzofanirwa murunyararo nekunge mukuitwa kwadzo dzichipa mukana wakafanira kune munhu wese anenge achikwikwidza musarudzo idzodzo kuti anga achizosarudzwawo. Saka zvinoratidza izvo kuti kana pakazoshandiswa chikafu kana pakashandiswa mhirizhonga, sarudzo idzodzo hadzichazokwanirana kuti tikwanise kuona kuti dzinosvika here pamatanho anenge akatarwa nechi nebumbiro remutemo. Zvekare kana tichitarisa mapato ezvematongerwo enyika ane mabumbiro awo maconstitution avanoshandisawo. Maconstitution iwewe kana tikaatarisa zvekare, hapana paanobvumira kana kuti paanotendera kushandiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya kana dzingava mbeu kana zvingava zvigaro kana zvingava zviwanikwa, kusanganisira kuiswa kwemhirizhonga pakati kuti vamwe vange vachizosheya mukana wekusarudzwa. Saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti tinenge tichitarisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ndo vachapinda muhurumende. Saka kana vakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwo enyika, tinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese.
Nyanzvi munyadzi ezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati mapato anopikisa anofanira kusunga dzisimbe kuti agokunda mumatunhu aya, kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vakakwezvwa nechikafu chaipiwa vanhu nevaikwikwidza musarudzo dzezanu PF idzi.
Kune nzvimbo zhinji kunana Mashonaland Central takaona vanhu vachipiwa dzimari ma25 US, vamwe vachipiwa mafuta ekubikisa nemaraisi. Saka uwandu hwevanhu vakaenda hazviburitse kurutsigirwo rune bato rezanu PF, asi zvinoburitsawo kuti vanhu nenhamo vanenge vachitsvagawo zvinovararamisa vopedzisira vangoenda kwavanoziva kuti kune chavari kuwanawo cheuviri. Saka handione sekuti sarudzo dzezanu PF dzakaitwa kumatunhu idzi ungave munongedzo werutsigiro rwezanu PF munyika yese, asi zvakadaro vemapa to anopikisa vanofaa kuti vaendewo munzvimbo idzodzo vachinokurudzira vanhu kuti vange vachivatsigira.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti amai Mary Mliswa Chikoka, vano vegurukota redunhu reMashonaland West, ndivo vari kutungamira mukuverengwa kwezvakabuda musarudzo dzasachigaro wedunhu ravo. Ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe vachinziwo vari kutungamira pane zvakabuda pasarudzo dzasachigaro wedunhu reMashonaland Central vaimbove mutungamiri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko vaJabulani Sibanda vanonziwo vakatungamira pasarudzo dzasachigaro wedunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzuro yechitungwiza yapa vese vakavaka zvisiri pamutemo panzvimbo yemabhizimisi yetown center kuti vaputse zvivakwa zvavo mukati memaawa makumi mana nemasere ari kutevera, ichiti kana vakasaita izvi kanzuro ichaputsa zvivakwa izvi yega. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvagari, kanzuro yechitungwisa yati vakavaka vasina mvumo yekanzuro vanofanira kuputsa zvivakwa izvi zvisinei kuti ndivo varidzi venzvimbo here kana kuti kwete. Kanzuro inoti ichashandisa mutemo weRegional Town and Country Planning Act zvikamu 32 ne35 kuputsa zvivakwa izvi. Mutauriri wekanzuro yechitungwisa vaLove More Mayor vaudza Studio 7 kuti kanzuro inotarisira kuvandudza nzvimbo yetown center, ndosaka vari kubvisa vanhu vakavaka zvisiri pamutemo.
Zvaita mupepa chakanangana nenzvimbo inonzi town center, inova iyo iri nzvimbo yatakatarisa kuti ichange ichivandudzika kuti zoti izova dhorobha kana kuti yatingati CBD yemuchitungwiza. Saka naizvozvo kune vanhu varidzi vemasendo vakange vakuvaka zvivakwa zvisingatarisirwi zvakafanana nemidhuri iyo isingatarisa kunge inge ichivakwa panzvimbo iyoyo, uyezve vamwe vakavaka midhuri kana kuti zvivakwa zvisina approval yedu isusu sekanzuro. Ndo vatiokupa chenjedzo iyi kuti ngavagare vagadzisa chimiro mwedzi.
Vameya vatiwo vamwe vevanhu vari kuvaka zvisina mvumo vanhu vakatopiwa mastend asi vari kungotadza kutevedza mutemo. Vati zvivakwa zvichaputswa zvinosanganisira zvitoro, majuraho pamwe nezvimwe. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Diana Kuvheya vaudza Studio 7 kuti kanzuro haina mvumo yokuita izvi, uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonyorera kukanzuro pamusoro penyaya iyi.
Tanyorera kukanzuro pamusoro pedanho ravari kutora kuti zviri hazvisi pamutemo, uye zvekare tine makoti orders atakabvumirana nawo kuti vanofanira kutanga vatipa pekutengesera pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhini uye pane mutengo wakaderi.
Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vashoropodza urongwa hwekanzuro yechitungwiza vachiti kanzuro haifaniri kurega vanhu vachivaka pese pese yozomirira kuputsa chete. vati kanzuru inofanira kugara pasi nevagari vogadzirisa nyaya iyi kwete kuputsa zvivakwa zvavo.
Kanzuru ichitungwidza ngairege kuita zvinhu zvakashata kudai, irege ikonsultane nevanhu vaone zvinhu zvinobhenefita munhu wese. Isu secoalition tinozoti kana tichasvika padanho rekuti tichange tichiwedzera kubva kuendesa vanhu kumatare kusvikira pakuratidza, tichitodzinga vanhu mahofisi avo vatinenge tichiona kuti havachaseve maindrest edu semacitizens.
Gore rino kanzuro yechitungwiza yainge yaronga kuputsa dzimba dzese nemisika zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi ikamiswa kuita izvi nematare edzimhosva ayo akati inofanira kutanga yapa vanhu pekugara pamwe nepekutengesera. Tabvunza vameya kuti chirongwa chavo hachisi kuzomiswa sezvakaitwa zvimwe here, vakati vanopiwa simba nemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe kana kuti 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 4976. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 4,112,241. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu kana kuti 3,121,783. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawanawo nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanhu vakawanda vanoti vakavhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 nenzira dzakasiyana-siyana mugore rino ra2021. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Apo vamwe vari kupemberera kupera kwegore rino, mhuri yekwamuzorori chabata sedzimwe mhuri dzakawanda munyika, inoti gore rino rakaitangira zvakaipa, uye mhuri inoti iri kusangana nematambudziko mushure mekurasikirwa nababa vayo vatrasmo muzorori chabata, avo vaive muriritiri wemhuri. Mwanakomana wemufi vaFloyd Muzorori Chabata vanoti chirwere cheCOVID-19 chakavasiya pamhene mushure mekutora baba vavo.
Takabvutirwa baba vedu musi wa4 January 2021 vane makore makumi mashanu nemashanu. Takanyangirwa sekuziva kwenyu munongoziva kuti kurarama mhuri isina baba, kutorerwa baba chinhu chisina kureruka. Vaiva muriritiri wedu, vaiva muchengeti wedu.
Vachabata vanoti kusheya kwababa vavo mushure mekurwara kwemazuva mashoma munandira kwakasiya gwanza rakanyanya sezvo vasisawana iraramo yavaipiwa nababa vavo.
Tanga tine muriritiri, tanga tine muchengeti vaimhanya chaizvo. Vanga vari mukuru wesangano but vaimhanya kumativi ose vachiona kuti tawana raramo, tawana chokudya, takwanisa kuenda kuchikoro, takwanisa kuwana zvose zvataishwira muupenyu. Asi mushure mekunge vachinge vasumudzirwa nekuda kwechikonzero cheCOVID-19, zvinhu izvi hatina kugona kuzirarama zviri nyore. Takarasikirwa zvikuru nechengeto yababa, takarasikirwa zvikuru nepaimira baba.
Mumwe wevanhu vakasangana nedambudziko reCOVID-19 asi vakapona vaGod knows homwe, vanoti vakarasikirwawo nemari yakawanda yavaikwanisa kuita apo vairwara.
Paiyanyorwadza ndepekuti ndonguvewo semurimi yandaikwanisa kutengesa zvirimwa zvangu zvanga zvichangoti ibvei pazuva iwayo. Mavegetables angu angachangoti angoibvei. Saka zvainetsa kuti unotengesa sei, unokwanisa kuenda kumunda sei, unokwanisa kuenda kumaketi sei, uri munhu ane utachiwana hweCOVID-19. Zvanga zvakaoma. Ndingangoti ndakarasirwa pakuru nezvandaitarisira paukuwa panguva iyoyo.
Kunyange hazvo vakarasikirwa nemari, vahomwe vanoti vanotenda Mwari nechipo cheupenyu, nekuti vamwe vakapinda mupfumvu yavakapinda havana kukwanisa kubuda mairi vari vapenyu.
Tinongotenda nhasi ndiri mupenyu. Tinongopfuurira mberi nemabasa edu iwayo nekuzvichengetedza nekungogara takangopfekawo mamasiki iyaya nekushambidzika panguva ino yekutaurwa nehurumende neveutano kuti tirambe tive nekutarisira kuti tive tine kuchengetedza kudenda iri COVID-19.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti denda reCOVID-19 rakabudisa pachena kuti hurumende yakatadza kuwanisa vashandi vezveutano zvekushandisa zvakakwana kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Chirwere cheCOVID-19 ichichasiya health sector yabvaruka-bvaruka. Yabvaruka-bvaruka nenzira dzakasiyana-siyana. Chokutanga ndechekuti izvo mahealth workers pachavo akanasa kuona kuti aiwa hurumende haina basa nesu, havasi kutinanzirira zvido zvedu. Paidiwa personal protective equipment nokurumidza, takaona mari ichibiwa nevaiba, asi nanhasi hatina watinoziva akaitwa hold accountable kuti izvo akaba mari adzosere mari iyoyo. Zvoita kuti mahealth workers vafile kuti havana value musystem. Mahealth systems edu akatanga kungodeteriorata.
Vamadzorera vanotiwo kuvepo kwedenda reCOVID-19 kwaifanirwa kusunda hurumende kuti igadzirise zvipatara, asi izvi hazvisi kuitika.
Tatichiona senyaya yeCOVID-19 semukana wokuti hurumende igadzirise infrastructure, iite refurbish mahospitals, ive nemaisolation centers, ipe health care delivery system priority pane zvinhu zvese, nokuti tatiri muemergency iri kuuraya vanhu. Asi kwete tichiri kuonana nhasi kuti izvo 2 years after the onset yeCOVID-19, pane nzvimbo dzakawanda dzisati dzava nemaadmission facilities evanhu vane COVID-19. Takaona zvakare pachiita mukaha mukuru pakati pevapfumi nevarombo, vapfumi vachizvigadzirira zvipatara zvavo.
Vamadzorera vanotiwo hurumende yakatadza kuita zvirongwa zvinokwezva vanhu vakawanda kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Taona zvakare government ichikundikana convince vanhu kuti vagamuchire nhomba vaccine. Handizivi kuti chiri kuita kuti vakundikane chii, but vanhu havana faith nezviri kuitwa negovernment.
Asi mukuru anoona nezvekurwiswa kwecovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekubaya vanhu nhomba nechinangwa chekuzadzisa urongwa hwayo hwekubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana.
Chinhu chikuru kuru chetinoda kuti mhuri yeZimbabwe iendezve ndeyekuti hatinyanyoda kutarisana nekuti pane vari kuti takuna takusvika kupera kwegore, hatichasviki, zvafamba sei, kwete kwete hama neshamwari. Tikadaro tatorasika. Isu tiri kuti ngatirambe tichingopusha chete, tozobvunza mubvunzewo tasvika interview yacho. Asi pane zvino yatingati focus yedu ndekuti tirambe tichingomhanya nendima yedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti chirwere cheCOVID-19 hachina kungovhiringa mhuri chete, asi chakavhiringa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Takaona dzimwe nyika dzichivharira, nyika dzekumaodzanyemba kweAfrica kuno zvakaafekta nyaya dzekushanyirwa. Totarisawo kuti upfumi hwedu isusu hwenyika inei, vazhinji vari kushanda, vanhu vari kuzvishandira. Avo vanenge vachiafektwa nemalockdown nenguva shoma dzinenge dzichinzi vanhu ngavashande.
Apo gore ra2021 rava kusvika kumagumo, vanhu vakawanda vanorirangarira segore rakadya hama neshamwari dzavo, vamwe vachirirangarira segore rekurasikirwa nemabasa pamwe neupfumi, zvichiteverwa kuvharwa kwemakambani akawanda nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika ngoye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanyori vemabhuku muUganda vari kushoropodza zvikuru kusungwa kwemwe wavo Kakwenza Rugira Bashaija, uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anozvidza. Akasungwa nemusi wechipiri mushure mekunge ashoropodza hurumende. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi parunhare nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. VaBiden vari kutarisirwa kutaura nezvekusagadzikana kuri pamuganhu weRussia neUkraine kunonzi kuri kukonzerwa neRussia. Mamwe mapato anopikisa ari kupomera hurumende mhosva yekushandisa mitemo yeCOVID-19 kutyora kodzero dzavo nekusunga nhengo dzemapato aya kana dzawanikwa dzakaungana. Mapato aya anoti hurumende iri kutsika madziro pakuti sarudzo dzemabielections dziitwe munzvimbo 27 mudare reparamende uye 105 mumakanzuru. Hurumende inoti hazvikwanisiki kuita sarudzo nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Makereke nevamwe vezvitendero vakarambidzwawo kuita magungano munguva ino. Asi svondo rino bato reZANU-PF rakabvumidzwa kuita sarudzo dzaro dzematunhu rakatochengetedzwa nemapurisa pasina kutevedzerwa mitemo yeCOVID-19 kune dzimwe nzvimbo dzakawanda. United Nations yakatoyambira hurumende dzepasi rose kuti dziregedze tsika yekushandisa chirwere cheCOVID-19 senzira yekutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza vanopikisa. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakaudza Studio 7 kuti itumire mubvunzo panyaya yekuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani, asi vanga vasati vapindura mubvunzo iyi kusvika pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye nhengo yeMDC Alliance inomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Hamauswa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHamauswa.
Zviri kuitwa nebato reZANU-PF izvi hazvisi zvitsva, ndo zvinogara zvichitaurwa nesu veMDC nevatsigiri vayo. Bato reZANU-PF hariite utongi hwejekerere, iro rinodzvanyirira mamwe mapato, uyezve ndo patinogara tichichemera kuti dei paitwa panonzi masecurity sector reforms, nekuti mapurisa nemauto nevamwe venoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nerunyararo vanoshanda vachiita sekuti vanoshandira ZANU-PF. Ndosaka muchiona mapurisa ndoo vanotirambidza isu, ndo kwatonokumbira mvumo. Asi muchizviona zvakadaro hazvitishamisi, nekuti mapurisa mamwe acho zvatakaona kunana Gweru, zvatakaona kwaMutare, vanenge vari vachitokwikwidza zvigaro zveZANU-PF, vanenge vatori mamembers mastructure eZANU-PF. Asi zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo wenyika, bumbiro ratakabvumirana tose ruzhinji rweZimbabwe kuti takuda bumbiro idzva ra2013 rinotaura kuti mapurisa anofanira kushanda basa rawo asina bato raakareregera. Zvinonyanya kutirwadza zvikuru sei kana tiri muparriamendi, nekuti pamwe pacho unoda kunopa feedback kuvagari venzvimbo yaunomiririra, unofanira kutanga wapiwa mvumo nemapurisa. Asi ndiri kuona kuti chasara ndechekuti vatsigiri veMDC vangoendererawo mberi sezvinenge zvichingoitwawo neZANU-PF.
Vamugwadi pindura itenzwa.
Tinonzwa kufara kuti nyika yose kusanganisira nevamapato anopikisa vakaita seMDC Alliance navatauriri vayo vana vaHamauswa vakateya nzeve kuti zvii zvichabuda musarudzo dzedu dzamaprovhinsi dzokutsvaka nhungamiri dzamaprovhinsi. Tinonzwa kufara nazvo, ko ndiwo musangano mukuru kaZANU-PF, musangano wenyika yose. Ndokusaka mutungamiri wenyika achigara kutaura kuti aiwa mose muri vedu uye mose takakurwirai. VaHamauswa vangatauri kuti sarudzo dzeZANU-PF dzinotaridza kuti mapurisa anofarira ZANU-PF kudarika MDC. Handioni ariwo mafambisirwo ari kuitwa basa, nokuda kwekuti veMDC tachivaona vachimhanya-mhanya vachienda kumaruwa vachikonzeresa mhirizhonga kunana Manikaland nana Masvingo kune kumachisendera vanachamisa vachiunganidza vanhu vachidi hatina kumboona vachamisa vachisungwa hatina kumboona vatungamiriri vavo vachisungwa kubva pavaita maprovincial tours avo saka zvinobva kupi kana vachitaura kuti mapurisa anoshanda akarerekera divi rezanupf mashoko emunhu waakutsvaka utamugate washaya zvokutaura hatiteereri mashoko akadaro chatingangovavimbisa chete ndechekuti musangano wezanupf haudzokeri shure ende zvakare sarudzo dzakamirira kusimbaradza takanangana nevesarudzo dzemuna 2023
todzoka kwamuri vahama uswa muri kudzionawo sei sarudzo dzacho dzemuzanupf nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kuchema chema kuti dziri kubirirwa hadzisi kufambiswa zvakanaka
izvo hazvishamisi nekuti ndo zvagara vanhu vachichema kuti aiwa vanhu vari kutonga ava vanoita kubiridzira saka kana muchiona vachibiridzira napa chavo zvinhu zvisiri kutishamisa nekuti zvagara zviri zvinhu zvatinochema nazvo ivo vari kuchema vari kubirwa kuzanupf muchavaona mangwana kana pakadzi pakuita mabi election vanenge vabatana vachipawo mbeu muzita rezanupf dzimwe nguva vachishandisa kunyange mabazi ehurumende zvinhu zvavagara vachiita ndo zvinhu zvavanotoziva zvinoita kuti vahwine takazviona zvinhu izvozvo zvichiitika munzvimbo dzakawanda dzaikwikwidza vanhu vezanupf vanhu vachi mwaya ma$100 magroceries tinoimba zvakabudawo mumatsambambozha umu mumawhatsapp vanhu vachikumbira rutsigiro vachiti oi groceriri tiri kutsvagawo rutsigiro rwouchairman
petai chirongwa chedu vamugwadi tisaswerere kuvhiya katiyo
toya kunyaya yavanotaura kuti sarudzo dzezanupf dzakabirirwa apo kungotaura zvako kwemunhu asina information kana kuti munhu asina hake zvokutaura kungotsvaka rushoro ngavaiteka sarudzowo dzavo kumdc ikoko vari vaviri kana vatatu tinoziva kuti hapana zvinobuda imbiri zhonga chete tinozviona kukongress kwavo kana vachisvika pakuda kupondana nekupisirana mudzimba parufu ndo zvinotarisa kuti mhirizhonga inogara muMDC Alliance inogara kumaMDC ose nekupatsanukana kwayakaita isu sarudzo dzedu dzemaprovhinsi dzakafamba zvakanaka kwazvo hatina kana dambudziko pari zvino changamumirira kubudisa maresults edu
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi manzwa zvakare kubva kunhengo yeMDC Alliance inomirira Warren Park mudare reparamende vashakespeare hama uswa vaviri ava vanga vari parunare muHarare vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww.voashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona Women's Roundtable na 8 PM tinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo tiri kupeta gore ra2021 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare zvakabuda musarudzo dzezanupf zvononoka kuburitswa zvichitevera mashoko ekuti hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu kanzuro yechitungwiza inoudza vanhu vakavaka zvisiri pamutemo kuti vaputse zvivakwa zvavo studio 7 yatarisa zvakadzama matambudziko akasangana nevanhu nekuda kwecovid-19 mugore rino ra2021 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 30 Mpalakazi 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo ngasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayadlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Umuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkhuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubesele minyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Ubesele sikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obesele sikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje. Sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni. Lezi zalona zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe esibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamasks, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabanengi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise.
asenelisanga ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers lawa mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emandla ko nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwa abanje ngama-coalition members ethu. Hhayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisa ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama COVID restrictions izeko office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinike i-breakdown ukuthi nge-province nge-province kulabantu abangayo kuyezokuthi lathi si-verify sibe le ndlela yokuverifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana lezek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki. Njalo lathi bese sihlangana nje e-coalition sibona ukuthi abaregister abancedisa abantu ukuregister ngabantu abangaki. Lathi sibe le ndlela yokuverifya kuseyaphambili sesifundile khona lapho kuseyaphambili sebe siverifya si-updata continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abaregistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besicalculator lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyaregister ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungatshela amanani lawa?
Hayi sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka. Njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo la. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki nje i-province ematnot kulabantu abangaki kulasemathouse. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intethela izindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngiliyouth eZANU-PF esigabeni kuright. Nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadingi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje. Lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi. Sikhanya sinambe eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mark Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days. Besisithethi lizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu. Kodwa eyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day's time akulando ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni wokuhuga abatha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Womunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
Ayinkona ngene kathesa ngathi ngekho isikhathi so. Hayi, lami ngenile ukuthi ingcwezi lami so angazi ukuzaphuma nazo. Bakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza then okunye singathi okungakwanzisa ukuthi sithole ukuphila. Njengamayuthi kuze ayathe sibe kungela nje osebuyile noyiphathe okubuyesityela. So bona bayebaqala ukufika lati sathin sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Jamisa. Into ezenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth thina besikhangelele ukuthi njengesithembi sasithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employment. Sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona. Labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba ezanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni. Yazi wonke sebehlekile ukuthi bamele thine sikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarar. Isasa kwami ngilikhangele, ngilikhangele la maparty wonke akhona la. Angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyiyouth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimana Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonona ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha we-Delta. UDokotela Rochelle Gwelezki, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane uthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
ukuhamba kuhle kakhulu asizwanga udla udlwangu obunenye obungayenzakala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-politics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwe futhi nami bawethu umsebenzi lokuhle kungela udlangudla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into enjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that iZANU-PF carried the day. Abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho olunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi i-democracy kayikho vele kuzana. Njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla nansi Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
uchuma ngena baba
akusonde kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithe kona mina ngibongela ukubana umphakathi i-generality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela ku-power to whatever extent. Abanye siyavuma i-democracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke siya phambili. So asofiye esingayifaka siyilinganise even nama general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma-general elections sikuhamba sesisebenzisa ilokuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona. So angiboni kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuphi.
Ye Ncube nantokudaba khonapo.
Ngike ngikubuze Chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfo wabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana ukuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kuba ngayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akulanto endoda ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zuzo phakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncube kumele lawo ukufike kuphoint ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abe layo ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous to yourself.
Bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uye gamula izigodo uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshu engifuna ukuyaludla yilo uluthi lona lolo luhluphayo.
but kono kwani kona yazi yafika so as ubona mama besuma bekuhlabelela so as uzwa ihlabu zabelele yiko yilo lujula ngona lana plan ngoba akulo kunye akona mbetha yaphimali ngiyabona hayi ulujula lolwana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalela ezana PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umuyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usichazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede njalo ngitsho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka ka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke lawo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenze eZipa wazi imali bayayithathanga. UGumede azange abe la imoto enhle. But umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakoba nilunga lephalamende melindawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekelo omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okunyenziwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma selisoma usali inhlanyelo. Inhlanyelo leyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Into esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyakhipha amaflowers anjengakaGumede. Into esiyifunayo.
ULawrence Phiri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama-gifts bakithi, you know, all not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi i-gift yakhe yokusebenza labantu uku-understand abantu, i-humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble and always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayegoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi ku-gathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here, bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni, and ube kupublic ukhululekile, ulale ubuthongo obuzothileyo.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokheli okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana inengi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha inengi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele, abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu.